Vakandimiri munamato uyu wakafamba zvine mutsindo. Tinopa mbiri kuna iye Mwari anotaura kuti kana muvaka akavaka pasina Jehovha unovaka pasina. Takavimbaona Mwari tikavaka, tinavo Ishe vakatibatsira. Vanhu vakawanda vakauya kubva kumakereke akasiyana-siyana, macivil society nemapolitical parties. I think vazhinji vacho vatakakoka vakauya, uyezve programu yacho yakafamba zvakanaka. Zvataida ndozvakaitika. Takanamata kuna Mwari, tinoziva kuti Mwari vakanzwa. Chechipiri, takataurwa statement iri very very clear kuti vanhu vezimbabwe vane kodzero yekuziva kuti itaidza mara uripi. Saka izvo zvakaitwa zvine mutsindo. Saka tinotenda Mwari.
Tinonzwawo kuti pakanyoreranwa chibvumirano. Mungatiudza kuti chibvumirano ndecheichi, uye vakanyorerana chibvumirano ichi ndavanani vakasaina?
Chibvumirano ichi yatingati muchirungu declaration, yakanga iri yokuratidza kushushikana kuri kuita isu vemakereke, macivil society nemapolitical parties, siri ZANU-PF, ziri official. Chibvumirano chacho chakanga chiri chekuti tiri kuda zvekare kuti tizive kuti uripi, uye kuti vamugambe semutungamiriri wenyika nehurumende vabude pachena vachiadresa mamachineries avo ese kuti dzamara ngaatsvagwe. Ndava tinoziva kuti kana vachida zvinokwanisika kuitika izvozvo. Saka ndoo mademands atakaita, uye zvakare kuti tinotarisira kuti mazimbabwenzi vafambe vakasununguka, vachiasosieta vakasununguka pasina nevachikidzira. Zvakabudawo zvakare nechibvumirano ichocho.
Zvii zvamungati zvakabuda zvikuru pamusangano iwoyu?
Zvakabuda chikuru kushushikana kwevanhu kuti zvino vakumana tava independent, uye zvekare tanyora bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda, then mumwe wedu oshaikwa. Izvo zvakabuda chaizvo. Chimwe chakabudawo chaizvo inyaya yekuti vanhu vemuzimbabwe vanofanira kudzidza kubatana panyaya dzinovanetsa vese. Ndepakabudawo zvekare nyaya yatingati kusanganwa kwevanhu vanobva kumapato nekumakamuri eupenyu akasiyana-siyana, yatingati national convergence, kuti nguva yaibva yokuti vanhu vachibatana chose chose. Pakabudawo zvekare nyaya yekuziva kuti tinofanirwa kuvimba naMwari.